Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wemuvhuro chikunguru 26 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 44 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe 610 vakabatwa vaine chirwere ichi. Poita kusanzwisisika kuti madzimai ari kuyamwisa neakazvitakura anokwanisa kubayiwa here nhomba yeCOVID-19 kumashanaland west province Botswana yotumira mauto kuMozambique kunorwisa chikwata chinopfurikidza mwero chichidyidzana neislamic state kunyange Zimbabwe isiri kunyatsobuda pachena paurongwa hwayo aimbova murairidzi wechikwata chenhabvu checaps united nemayoung warriors steve kwashi anoshaya Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 44 kana kuti 44 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvitatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3094. Vanhu 610 kana kuti 617 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine 600 kana kuti 97,894 vanhu chiuru chimwe chete nemazana 200 nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,285 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru 65 zvine 610 kana kuti 65,913 zvichakadaro vanhu 1,000,000 nezviuru 440 zvine 342 kana kuti 1,447,342 vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vamwe vanhu zviuru 560 kana kuti 680,060 vabaiwa nhomba yechipiri sezviri kukurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 nhomba yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro pave nekusanzwisisa kuti madzimai akazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba yeCOVID-19 here kana kuti kwete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ekumhangura mudunhu reMashonaland West anoti vari kudzoserwa kumba vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 vachinzi havabayiwe sezvo vakazvitakura kana kuti vachiri kuyamwisa. Amai Emilda Mwale avo vari kuyamwisa mwana wavo ane mwedzi 6 vanoti vakadzoswa pamakonje Christian Hospital.
Ndabayiwa nokuti ndakanzwa kuti vanoyamwisa havasi kubayiwa. Ndakambozvitaurwa kuyamwisa havasi kubayiwa nevakazvitakura.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai akazvitakura amai Rutendo Makwara avo vanoti vakarambirwawo pakiriniki iri pedyo nekugudubu kumhangura. Mukuru anoona nezvedzidziso yeutano kana kuti Provincial Health Promotion Officer mudunhu reMashonaland West Dr. George Kampondo vaudza Studio 7 kuti dunhu ravo harisi kubaya nhomba madzimai akazvitakura kana vari kuyamwisa. Dr. Kampondo vati mhando yenhomba iri kushandiswa munyika iri kubva kunyika yeChina haina kuongororwa kuti inoshandiswa pamadzimai aya here pasina dambudziko.
Pane madzimai vakazvitakura nevanoyamwisa havasi apa kudziri kuti vapiwe vaccine at the moment.
Asi mukuru anoona nezvechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti hapana chakaipa kuti madzimai akazvitakura kana ari kuyamwisa vabayiwe nhomba.
Tozvichene madzimai vakawane vari pregnenti vane vana vari kuyamwisa vari kutariseta vasingayamwisi vese vavo according to my WHO guidelines that we tend to follow and adapt for our own.
Mashoko aya atsinhirwawo nevaive mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Mahida avo vati madzimai ari kuyamwisa anokwanisa kubayiwa nhomba uye vakatiwo madzimai akazvitakura asiri kurwarisa nezvirwere zvakaita seBP, shuga kana kunzwa dzungu anokwanisa kubayiwa nhomba. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanga vachinzi vari mumusangano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino madzimai akazvitakura akabatwa nechirwere checovid-19 anosvika zvikamu 26 kubva muzana uye madzimai matatu akazvitakura vakafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Botswana yatumira nhasi chikwata chemasoja 200 ane makumi mapfumbamwe nematanhatu ayo achange achishanda ari pasi pesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muMozambique reSouthern African Development Community kana kuti SADC Mission. Mauto enyika 13 dzemuAfrica ari kutarisirwa kuenda kudunhu reCabo Delgado kunobatsira Mozambique kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero che Ansa al-Sunna icho chinodyidzana neIslamic State kana kuti ISIS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nemasoja yapanandirendege seseredza Kama International Airport vave kuda kusimuka kuenda kuMozambique nasi mangwanani. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi masisi vati vari kutumira mauto aya. Sasachigarwe bazi rinoona nezverunyararo reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation nechinangwa chekuda kuunza kugadzikana mudunhu iri.
Sasachigaro webazi reorgan on politics, defense and security cooperation ndiri kukutumirai kuCabo Delgado kuMozambique uko kune vanopfurikidza mwero izvo zvokanganisa kugadzikana kwedunhu rese.
Vamasisi vanotiwo zvikwanisiro zvose zvinodiwa kuti zvikwata zvemasoja zvichange zvichishandira kuMozambique pasi peSADC standby force zvichabva kunhengo dzinoomba gungano iri. Mauto eBotswana aya ari kutarisirwa kunoshanda nemamwe churu chimwe chete kuRwanda ayo akapinda muMozambique masvondo maviri apfuura. Rwanda isi muSADC asi inoti ndisawira mukuru weMozambique. Zimbabwe iyo isire kunyatsobuda pachena neurongwa hwayo inonzi nebepanhau renews works yakatotumira mauto mashoma neunyanzvi hwepamusorosoro muna kurume. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha Mugwagwa vaishanda kupauma vakatourayiwa nevanofurikidza mwero ava. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika mai opa muchinguri kashiri vati vange vakabatikana sezvo vari mumusangano ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo yavasina kukwanisa kupindura kusvika taenda pamhepo.
Ndiri mumusangano wetask force yeSADC saka tumira mibvunzo yako kuti ndigoipindura.
Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvehondo paUniversity of Botswana vaDumezwe Ncube vaudza Studio 7 kuti nyika dzatumira mauto adzo kuMozambique kuitira kuti hondo iyi sarambe ichipararira mudunhu.
Ivo vanhu vacho vana El-Shabab nemama extreme Muslim groups vakaregererwa. Zvinotishatira kuno. Handiri mukuona kuti kuNigeria vakaregererwa and vakukidnapa vana vevanhu.
Zvichakadaro mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyuse vakazivisa nezuro kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado vava kudududza. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwamauto ari kuenda kunobatsira kuMozambique kungangoita kuti vanofurikidza mwero ava vatange kurwisa dzimwe nyika dziri mudunhu reSADC. Vanhu zviuru zvitatu vanonzi vafa muhondo iyi, uye vamwe zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kusanganisira vana vadiki vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo nechekuita nevashandi vari mubazi rezveutano. Hurumende inonzi iri kuronga kuvandudza mutemo wezveutano weHealth Services Act, izvo zvichaita kuti vashandi vose vezveutano muzvipatara nemakirinika ehurumende varambidzwe kurangwa mabasa kwemazuva matatu akatevedzana. Muchiziviso chakaburitswa nechishanu chapfuura, hurumende yakati kana mutemo uyu wakabudirira kuvandudzwa, vashandi vezveutano vanenge votarisirwa kutanga vazivisa nezveurongwa hwekuda kurangwa mabasa mazuva maviri vasati vatora matano, uye vachifanirwa kurangwa mabasa mazuva matatu mukati memasvondo maviri oga oga. Vamiriri vevashandi vanenge vavanikwa vaine mhosva yekuronga kana kukurudzira vamwe kuti varangwe mabasa vanonzi vachakandwa mujeri kwemakore matatu. Hurumende inoti iri kutora danho iri kugadzirisa zvinhu muboka rezveutano, iro inoti ranga richikanganiswa mashandiro nekurangwa mabasa kwevashandi kusiri pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura nebepanhau reHerald, mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr Maxwell Hove vakati mutemo ukavandudzwa, vashandi mubazi iri havabvumidzwi kuratidzira kanodarika katatu mumavhiki maviri. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti hazvisi zvitsva zvekuti hurumende inovandudza mitemo inotyora kodzero dzevashandi.
Hazvisi zvitsva zvatiri kuona zvakutoiswa paHealth Services Act. Takamboona maprovisions akadaro akaiswa muLabor Act. Achiripo ranhasi ari kutoti vatungamiri vemaunions kana ungangotyora mutemo kana ukangowanika uchiorganiza mastrikes unogona kutoenda kuchedo kwemakore mairi. Asi isisu sevanhu vanomirira vashandi zvedu inyaya tiri kutorwisana nayo kuti hatikwanisi kushanda kana hurumende ichiita mitemo yakadaro. Tiri kuona kuti kuhealth sector pagara pane gakava riripo kwemakore akati kuti. Saka mutemo uyu wakatogadzirirwa kuti ubate vaya vanenge vachiramba mabasa. Saka hurumende haisi kuda kuti vashandi vakwanise kuexercisa tingati kodzero ravo.
Saka zvinosiya papi nyika izvi vamoyo?
Chinhu chakatoshata nekuti senyika tine maconventions tinenge takatoratifya kana kuti tinenge tawatambira senyika. Maconventions aya takazogadzira mutemo local legislation yakafanana neconstitution yenyika inovhumidza kuti vashandi vakwanise kuramba mabasa. Tiri kutoona kuti hurumende painenge ichipa neruoko rweright inotora zvekare neruoko rweleft. Nekuti zvakutosiyana zviri kutaurwa neconstitution kuti mushandi ane kodzero kuva achiramba basa. On the other hand, tichiona mutemo uri kuti hauvhumidzi kuramba basa kana uchiorganiza mastrikes unosungwa. Hatisi kuona chiri chinhu chakanaka. Tichiona as if tiri kufamba chidzokera kumashure nenyaya yekuti pane urongwa wokureforma the Labor Act sezvakaoneka neILO. Asi izvi zvakutodzorera kumashure.
Hamuoni here kuti mutemo iwoyu unokodzera tichitarisa kukosha kwenyaya dzeutano?
Kukosha zvayo tingatarisa vanogadzira chikafu chaiyo kana kusina chikafu kana vagone kutorarama. Saka masectors ese zvavo anongofanana. Hatisi kuona zvinozoprotekta ivavo manje vanoshanda pane nyaya dzeutano kana tingati havachavhumizi kana kuti vanotorerwa remekodzero ravo.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sierra Leone iri kutarisirwa kuva nyika yechimakumi maviri nenhatu muAfrica kubvisa mutongo werufu mubumbiro rayo remitemo. Nhengo dzedare reparamende munyika iyi dzakavhota nemusi wechishanu kubvisa mutemo wekutongera munhu rufu dzichiti anenge aponda kana kuita dzimwe mhosva huru anofanirwa kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose kana kupika makore makumi matatu, asi izvi zviri kuvatongi vematare kupa mutongo wakakodzera. Sierra Leone yakapedzisira kuuraya vanhu muna 1988 apo mauto makumi maviri nemana akapfurwa mushure mekubatwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende. Mutungamiri wenyika iyi vaJulius Maada Bio vari kutarisirwa kuisa ruoko rwavo pamutemo uyu chero nguva. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIraq vaMustafa al-Kadhimi kumuzinda weWhite House nhasi nezveremangwana remauto eAmerica ari muIraq. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIraq vaFawad Hussein vanoti vari kutarisira kuti vatungamiri vaviri ava vachatenderana kuti America iburitse mauto ayo ari munyika yavo. America ine mauto zviuru zviviri nemazana mashanu vakaenda kuIraq kunorwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State muna 2014. Gwaro rakaburitswa nemukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status rinoratidza kuti sezviri kuitikawo munyika sedzakaita seAmerica pari zvino, vanhu vasina kubayiwa nhomba ndo vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19. Pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere cheCOVID-19 zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimbu zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 88.9%, vanhu vakanga vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo pavanhu ava zvikamu zvitatu nezvidimbu zvina kubva muzana kana kuti 3.4%, vanhu vakafa vabayiwa nhomba yekutanga chete, uye zvikamu zvina nezvidimbu zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%, vakafawo nedenda reCOVID-19 vabayiwa nhomba yepiri kana kuti second dose. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti gwaro iri riri kuburitsa pachena zvavagara vachikurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Munyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yenhomba dzeCOVID-19 muzvari Miriam Chemhanza vanoti ichokwadi kuti vanhu vakabayiwa nhomba vane mukana wakakura wekurarama kunyange vakabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Mavhaksini aya taona kuti mavhaksini akanaka chaizvo, mavhaksini anoshanda. Tinonzwisisa kuti vhaksini kana ukabayiwa vhaksini hazvirevi kuti hauchabatwe nechirwere kana kuti haucharwari nacho, asi zvinoreva kuti kana wavhaksinetwa udzamu hwechirwere mukati kana kuri kuti chakubata hunodzikisirwa, uye kana kuri kuti chakubata zvakare hauzorware zvakanyanyisa semunhu asina kuwana vhaksini.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe chiremba agara achikurudzira vanhu kuti vabayiwe nomba, Dr. Tinashe Gede. Vanoti mhando yechirwere ichi iri kupararira zvakanyanya munyika yeDelta variant. Inotoda kuti munhu abayiwe nomba nekuti iri kutora mazuva mashoma chaiwo kuuraya munhu.
Takatarisana nedenda reCOVID-19, tinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, vanhu vanotambira mumba vanenge vari padhuze nepadhuze, saka risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Hope yedu ndiye kuti sezvo takwiza kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vanga vachimaintaina social distance, havanya utapurira na chirwere, vakazviita izvozvo kunyange kuchitonhora risk infection inenge iri lower.
Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti havashamisike kuti mhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant yakauya neukasha nokuti ndomaitiro anoita zvirwere zvese zvedziwa kana kuti mavirus nemabacteria.
Tiri kuona kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kuita anonzi mamutations. Izvi zvinowanikwa mukurarama kwemavirus. Vanoti bvunza kuti vanhu vanhu here vari mulebo vari kuzviita vachipindurudza mavhairasi aya kuti abude akadaro kana kuti chii chiri kuitika. Isusu semachiremba tinoti kwete, mutation dzinongoitika. Zvakafanana nemimwe mumurumu, unowanzoita umwe mwana anozongobuda akasiya nevamwana musikanzwa akanyanya stereki, ende nekufamba kwenguva mwana aya kana akaramba chiroho achidi anokwanisa kuita nini. Ndozvinenge zvichiita vhairasi ikaona kuti ndanyaya kuatakwa nemapirits nevanhu inochinja maitiro ainoita, ndoinonzi mutation.
Vatiwo kuchinja kunoita denda iri nguva nenguva kunopa kuti rinetse kurapa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti,
chakaine mama properties arikuita kuti vanhu vakavaccinate vachiri kwanisa kubatira chirwere cheCOVID-19. Asi tiri kuona kuti munhu akavaccinatewa mukana yake kubatira COVID-19 iyoye Delta variant mishoma pane uyo asina kuvaccinatewa. Ndinotori nekapu yandiri kurapa baba namai vakabatira chirwere cheCOVID-19, asi mai vakangorwara mazuva maviri vakatopora nekuda kwekuti vengu vakavaccinatewa, asi baba vacho vakaita mazuva. Naizvezvi tichiri kurapa vatova nemore than a week vachirongorwara vari kurikava zvavo, but zvatitorei nguva yakati rebei.
Mukuru muba rinoona nezvekupararira kwezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology pa University of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekugeza maoko nguva nenguva uye nekusaungana ungana nokuti denda iri harisati raparadzwa zvachose. Mhando yeDelta variant iri kupararira zvakanyanyisa muZimbabwe yakatangira kuIndia uko yakauraya vanhu vakawanda. Israel zvinonzi nhomba yePfizer iri kushanda nezvikamu makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% kudzivirira kubatira chirwere, asi pavanenge vabatwa nechirwere ichi vakabayiwa nhomba iyi makumi masere nevasere kubva muzana kana kuti 88% vanonzi havazi kuzorwara zvakaipisisa zvekuda kuzoendeswa kuchipatara. Izvi zviri mumashoko atumirwa nefenyuro yeCNBC nehurumende yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini kiri mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutambo wenhabvu varasikirwa nerimwe gamba zvichitevera kushayika kwaita Steve Kwashi, uyo akatambira Zimbabwe Saints pamwe nekurairidza Capes United nemaYoung Warriors. Michael Kariati anotipanya iyi.
Mwana wa Steve Kwashi fungai anoti baba vake vashaika rungwana nerwanhasi vaine makore makumi matanhatu nemanomwe nechirwere cheCOVID-19. Fungai anoti nechikonzero cherufu urwu vanhu havasi kuungana uyezve vari kutsvaga nzira dzekuradzika murayiridzi uyu sezvakatarwa nemitemo. Mhuri yenhabvu yatambira mashoko aya nekusuwa kukuru vachema murayiridzi uyu uyo akaendesa Zimbabwe under 20 kumafinary Africa Youth Championships a-1999. Frank Nyamkuta, uyo akararidzwa naKwashi kuCapes United muna 1996, anoti arwadzikana zvikuru.
Mukoma Kwashi vaisava murayiridzi wenhabvu chete, asi kuti vaitove baba kwatiri tese sevatambi. Vakaunza kubatana nemufaro mukuru kuvatambi nevatsigiri veCapes United, zvekuti nhau yekushayika kwavo yandikatyamadza pamwe nekundirwadza chose.
Kwashi akatambira Zimbabwe Saints ndokuzoita mukurumbira semurayiridzi, apo akatora mukombe weleague weBP League Cup, Charity Shield neIndependence Trophy neCapes United muna 1996. VaWellington Chando, avo vaive mumwe wevatungamiri veCapes United, vanoti Kwashi munhu aiziva zvenhabvu.
Kunga wemo mutambo wenhabvu, even musocial life, angari munhu wekuti munhu unogara naye pasi muchinyasa kukurukura zvenhabvu, zveupenyu nezvese. Ndabvira kurasikirwa chai chaiko.
Vatwa inpiri, avo vaive muridzi weCapes United kwemakore akawanda, vanoti Kwashi aive neziso raiziva tarenda renhabvu kudarika varayiridzi vese muZimbabwe.
Mukoma Steve vanga vaine ziso rekuona vatambi vanogona kuburikidza muZimbabwe yese. Vaiti vakada mutambi mukomana wenhabvu vaikuudza kuti enda kugokwe, enda kwakati, enda kumashava, kune mukomana anonzi Ningi. So munhu aizivisisa.
Aimbove sachigaro weDynamos vaSimon Makaza vanoti Kwashi munhu aiziva basa rake zvaiva pakuti vazeze kana achirayiridza.
Tarasikirwa negamba chairo.
because kwashi taimuziva isu indiri kuchikwata cheDynamos tiextend yekuti taitika svika muground tichiona kwashi aripo netimu yake yakadzi Capes United versus Dynamos isu weDynamos maofficials even masupporters yayo tainzwa mudumbu because murume uyu aiziva zvaaiita
mutauriri weZifa vaxolisani gwesera vanoti sangano ravo rarasikirwa zvikuru vachiti zvakaitwa nakwashi zvicharamba zviri mundangariro dzevakawanda Dumisani Mpofu uyo akawana mukana wekutambira maWarriors achirairidzwa nakwashi anoti arwadzikana zvikuru nezvaitika izvi
Mukoma Steve, ndikutoshaya kuti tingati tarwadzwa zvisingaite namukoma Steve. Aive coach wandairumbidza zvisingaite.
Asati aenda kumakepe-kepe, kwashi muna 1992 akatora mukombe weleague neBlack Aces. Gore iroro akatambidzwa mukombe wekuve murairidzi akakunda vamwe vose kana kuti coach of the year. Rufu rwakwashi rwauya nabvu muZimbabwe. Ichiri mukuchema kushaika kwevakambotambira Dynamos. David Mandgora na Misha Chidzambwa. Kwashi akamboitawo tsaona yemugwagwa inotyisa muna 2001 yakamusiya aremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tombotarisa zviri kuitika kumaOlympics kuTokyo kuJapan uko Zimbabwe iri kukwikwidzawo. Pari zvino nyika ine menduru dzakawanda iJapan ichiteverwa neAmerica, China neRussia. MuAfrica, nyika dzavana menduru kusvika pari zvino dzinosanganisira Tunisia, Egypt neIvory Coast. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee Vatavani Gonye.
Iko zvino tikati isusu vatambi vedu vatamba vaviri chete takaukauya nemaathletes vanoita 5. Iko zvino kwaita Jonata kwozoitawo Peter Parcell Gilpin wamakaonawo achiitawo achiri kuenda mberi necompetition yake Peter Parcell. Zvinoitika ndezvekuti kurowing kana kuti wazo nokwaut anokwaut kumakota finals vanoendera mberi. Vanoendera mberi vachinoita kuita masemifinal AA group kwozoita paabudira apa vanenge vachikwikwidza inonzi C group neD group kuti vaendere mberi.
Saka zvamira zvakadaro paawanikwa achituhwina Donata Mata awanikwa achikunda muchikamu chake zvinorevei achaenderera mberi here kana kuti zvamira sei?
Achaendereri mberi nekuti chikamu pavanga vari vanga vachienda kumasemifinals. Iwavo masemifinal vanga vachida matop 16 times kuma hits ese aiitwa. Saka iye azongopotsa nenguva yake yaaiita kuti achizoendera mberi. Vakawandawo vapotsa nekuti vanga vachiita sei vachingotora matimes ari top 16. Mukaona kumakwikwidzo kwaiita raundi ino ndepekuti pabrekwa Olympic record 3 times in succession zvisati zvamboitika. Saka kuratidza kuti makwikwi acho anga ari kumberi. But isusu seOlympic Committee tinofara nechinhano chaafamba nepaari nekuti mwana mudiki watiri kutarisira isusu for France 2024. Tukuvaka chitimu chedu tichiona kuti nevana vari pano tinogona kuonawo zvinenge zviri nani patikuenda mberi uko. Saka tinofara tichipemberera naye ende nichiti isusu nyika yedu yeZimbabwe ngaivatarise vana ava vaone zvavaita nekuti pavapinda kana uchitanga kukuswima muOlympics hazvisi nyore kuti uchiwina weit yako. Saka ndo zvatiri kufara nazvo izvozvo.
Totarisawo vamwe vatambi vari mumakwikwi aya ndevapi vamwe vawanikwawo vachibudirira mune zvavari kuita uyezve kune vamwe vasara ava vachange vachiitei mumazuva anotevera?
Tichine vatatu vachapinda day after tomorrow. Kuchaita ana Peter Wessler weswimming futi achapinda. Kwozoita vamwe ana Scott Vincent asati apinda wegolf. Kwozoita achazopesera kupinda ndingoni Makusha we 100 meters anozoita mswadeti. Saka tichine kanguva vachiita umazuva ari kutera.
Mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee Vatabani Gonye vari parunare kuTokyo kuJapan naMarvelous Mhlanganya weStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.